Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 20 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yoita sarudzo dzemaprimary elections munyika yose nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakavimbisa vanhu kuManicaland kuti dambudziko rekushomeka kwemari rave pedyo nekugadziriswa nekuti Zimbabwe yakawana imwe mari kubva kuBritain. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanotungamira bato rePDP vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa navaNelson Chamisa raita dzimwe sarudzo dzemaprimary munzvimbo dzakasiyana siyana munyika yose. Asi mune dzimwe nzvimbo dzakaita sebudiriro maita kukandirana makobvu nematete kwevange vachipinda musarudzo vamwe vachiti havasi kufara kuti vari kuda kumanikidzwa kutambira vanhu vavasingadi. Kutafara nemabvuku kunonzi hakuna kuya munhu angachifanira kutungamira sarudzo idzi. Asi kune dzimwe nzvimbo zvinhu zvanzi zvanga zvichifamba zvakanaka. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa zvaitika kuManicaland.
Sachigaro MDC team dunhu reManicaland vaDavid Chimini vaudza Studio 7 kuti dzimwe sarudzo dzakasendekwa parutivi nekuda kwekuti painge pasina zvikwanisiro zvakakwana izvo zvisina kufadza vatsigiri vakawanda vainge vauya kuzovhota.
Chinjaiwe matima kwechizano ayo hapana hapana chizano aiwa nodadisa ndine urombo zvikuru kuti vanhu vaifanira kubva kuHarare kuti vazokuvhotesa ivanonoka kusimuka vandinawo pano saka tiri kutaura nokuti zvaizvozi vachimini vari kukambera handisi kukambera vango ndidi nditaure kune vanhu avanonzi komishina Shachwayo ava ndi komishina Chigweshe ndivo vari kuuya kuzoona kuti basa riri kufambiswa mune zvakanaka. Vari kuuya nemapepa ekuvhotesa vandifonera kuti vaapa Dawson vari kusvika panapa in the next 5-10 minutes. Padawson panapa
vachimini vanoti vanofunga kuti sarudzo dzakasangana nematambudziko akawanda idzi dzichafamba zvakanaka nhasi padzichaedza kuitwa zvekare.
KuManicaland shona English shona KuManicaland tine 16 ma constituencies ari kuenda ku ma primaries kana kwakatadzikwa kuita consensus. Asi ndinofara kuti tine mamwe maareas akaita seMutasa North kwakaitwa a consensus. Izvichireva kuti tatasara ne 15 pa15 ipapa tati ne 2 ane ma sitting members of parliament. Izvichireva kuti taisara tine 18 pari zvino ma constituencies arikwanisa kuita ma primaries nhasi uno anokwanisa kusvika 6 zvichireva kuti anenge asara tichaita mangwana. Dambudziko guru ratawana nderekuti
vanoitisa maelections havaziri vanhu veprovince vanoitisa maelections vanhu vari kubva kunational kuHarare saka pari zvino havasati vasvika kuti vaitise maelections iyaya and pari zvino vanhu vanenge vakugumbuka vanenge vakutsamwa kuti vafumira kuuya vachida kuti vange vachivhota vachivhotera candidate yavanoda kuna tina a candidate inonzi Lynette Karenyi ne candidate inonzi Prosper Mutsayami saka pari zvino takuchimirira kuti vasviki vari kubva kuHarare vanoitisa maelections yayo mawadzi ari muchikanga danga mvura matiri kuita nhasi kune mawadzi anokwana kuita 10 mawadzi ari kuMutare Central tine mawadzi anokwana kuita 6 kuita 16 pamwe chete mamwe maareas akaita soana Bwera West akaita soana Bwera South wana Chipinge East Chipinge West iyayo mawadzi iyayo nema nyanga
Tinotenda shukuru mutori wedu nau Lloyd Moyo ari kuManicaland. Mapato anopikisa munyika anoti mapurisa anofanira kuita basa ravo nemazvo munguva yesarudzo kudzivirira mhirizhonga. Mutori wedu nau Atash Goriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa nezuro pakamba yemapurisa muchinoi vamiriri vemapato anoti MDCT inotungamirirwa naNelson Chamisa ZANU PF neZimbabwe People First vakakurudzira mapurisa kuti ashande basa ravo nemazvo vasingaite zvavaimboita kare zvekurega mamwe mapato achityora mutemo vasingasungwe vaRuben Njiva vanoti mapurisa anofanirwa kusunga vose vanenge vapara mhosva ipapo kwete kuti vamwe vanozosungwa kana sarudzo dzapera
tura kuti mapurisa anyatsobuda pachena kuti iwo kana vachitimirira isusu maopposition kana takanganisirwa kavaende vanosunga munhu kwete kuti voda kuzomusunga after election ngavamusungi panguva yaita paromosha daiwo mapurisa anga atitsvagira futi musangano taitira nekumamusha kumareserva tisina kuitira muno muchete
vakuda kwacho chigumo weMDCT vakamborohwa mumhirizhonga yesarudzo dzemuna 2013 vanoti mapurisa anofanirwa kuita makomiti pamwe chete nemapato ezvematongerwo enyika kudzivirira mhirizhonga kuma chunhu maduku
those people vakandikuvadza vacho vanhu vandogara navo vanhu vanozivikanwa vanhu vandakaripota isisu tiri kuti polisi yaiyi kuita makomiti sekugara pataita panapa yoita makomiti nemaofisa atinoziva kuti kana paita munhu anetsa munharaunda toti munhu uyu ngaatorwe kwete zvekuti tiuye kuno kuprovince mudistrict matiri munhu uyu ngaatorwe apara mhosva uyu ngaatorwe because uyu munhu nhasi ari kuchema paarohwa neava neava kwete zvekuti tinoramba tichitaura panapa
vasimon solomon avo vainirira bato rezanu pf vanobvuma kuti mapurisa vainge vasingaiti basa ravo nemazvo musarudzo dzekumashure asi vanoti vanhu vanofanirwa kusanganirana kuti nyika ienderere mberi
tiindirire mberi tisafunga zvakudhara zvakudhara zvakaitika zvikapfuura tikadzokorora zvakudhara hatina way forward yatinobuda nayo tinoziva kuti magwadzo nezvigumburo zvakawandisa ndosaka takazobatanidza vanhu vose vomuzimbabwe pakubvisa utungamiriri kwaivavo
mukuru wemapurisa anoona nezvekufambiswa kwebasa kana kuti operations vatulani ncuve vanoti mapurisa chaita basa ravo sezvinotarisirwa nebumbiro remutemo uye vasingataurirwe zvekuita nevezvematongerwo enyika mukuru wezimbabwe election commission kana kuti ZEC mudunhu remashonal and west vaaustin ndlovu vakakurudzira vezvematongerwo enyika kuti vatevedzere zvinodiwa nemutemo uye kuti vatori venhau varegwe vachiita basa ravo nemazvo musangano wanezuro ndowokutanga kuitwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika mapurisa vekutongwa kwedzimhosva pamwe neZEC nedonzvo rekudzikisa uwandu hwemhosva dzine chekuita nemhirizhonga sarudzo dzemuzimbabwe makore apfuura dzanga dzichizivikanwa nekudokwa kweropa zvakapa kuti vamwe vakuru mubato rezanu pf vagume vatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Ata Chigoriwa
tinotenda zvikuru Ata Chigoriwa makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC
Chirongwa chestudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopakurirwa nemusi wesvondo wega wega naIvan Zininga weStudio 7.
Kwazuwa ye mwuri ye Zimbabwe ndo kuchingamidza hii kuchirongwa cha shondo rega rega cha tinokurukura ne zvizvarwa zveZimbabwe vechidiki vari kusimudza mureza zvinosimudzira Zimbabwe. Ini ndinonzi Evans Zininga. Nasi taita rombo rakanaka. Ndine hanzvadzi yangu yatiri kukurukura nayo vanogara muno muAmerica kuNew York vanonzi Sister Fiona. Hanzvadzi makadi henyu?
Chiripo zvedu makadiwo. Chiripo maita basa matiunza pa Voice of America nasi.
Saka regai titange nekuti vateereri vangangode kuziva kuti watiri kutaura naye ndiani muchidimbu tisati takurukura zvedu nyaya dzakawanda dzatiri kuita nhasi.
Ini ndinoitwa Fiona Mutungwa Zvigutsa and ndinogara kuNew Jersey, North New Jersey. Tiri kuita zvema events, ma different types of events.
Maba maita kuti tidzoke kunyaya iriko nhasi iyi. Tiri kunzwa kuti muri kuungana nevamwe vekuZimbabwe vakasiyana siyana ikoko uko muchikurukura nyaya dzakasiyana siyana. Zvii zviri kuitika?
Nasi masikati tiri kuita chinhu chikuru chaizvo chatiri kufara kunga tichiunganidza maZimbabweans emunomo muNew York area, New Jersey area, and tiri kunga tichiwane nguva yekuti tizivane tigobatsirana mukuona kuti mune zvinhu zvatinoda kuita, tinoda kukura sei. Tikatarisa senge majuda, ma Nigerian, ma Indians vane ma communities avo. So tiri kuda kugadzira platform yekuti zvoni isusu pachedu kuti tizivane nekusapotana mune zvinhu zvatiri kuda kuita sema individuals, also sema Zimbabweans as a community.
Kune vanhu vakawanda zvakadii vamunoita navo zvamuri kuita izvo?
Izvozvi tiri kunga nhasi tinenge tichishanda nevanhu veBarclays of Zimbabwe vari kuya kuno. Vachanga vachitibatsira mukunzwisisa kuti mune zvinhu zvatinogara tichingotaurirana muma small groups edu zvatinoda kuita kumba kuZimbabwe, kuti zvinhu one zviri possible here, and two mamwe maideas atinavo kuti anovanogona kutibatsira sei.
Akandeke kutanga here kushanda neve Barclays Bank of Zimbabwe kana kuti vakambouya havo kumashure?
Ndeke kutanga.
Saka kune zvimwe zvizvarwawo zvekuZimbabwe zvinogara kure neNew York, mashoko amungavapiwo ndeyekuti kudii kuvakurudzirawo nekuvazivisawo zvamuri kuita kuti pamwe mune ramangwana vanogona kudawo kuuya kuzobatanawo nemi mukushanda pamwe chete kudai?
Tinogona kuti kune vamwe vari kure nevasiri kukwanisa kuuya kuevent inoyi kuti next time tichanga tichizoronga something bigger and tinogona kuva invite uyezve kana vanzwawo vamwe vari kuita muma area mavo senge isu right now event yedu yatova sold out ngati supporta nei ngati batsiranei mukubudirira kwemunhu one kubudirira kwenyika yese saka tinoona kuti zvoni tivaka vari nekune dzimwe nzvimbo vakaitawo zvavanenge vachiita tinouya tichiva supporta kana tinouya tichiva supporta kuti kubudirira kwavo even muma communities avo nesuwo tinenge tichitongoziva kuti hakuDC tiri kutobudirira semaZimbabweans kuMinnesota tiri kubudirira semaZimbabweans kuTexas tiri kubudirira semaZimbabweans nekuti hatizocho izvozvi hatisi kutomugara munyika macho muZimbabwe saka kwapese patiri we have to thrive kuti tisisimudzire as a community panguva yakawanda tanga takangomirira kuti pamwe zvichazoti tazodzokera kuti tizobudirira but tinogona kubudirira tiri patiri izvozvi
ndinokutendai nekunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi tichazoramba tichikutsvagai mune zvimwe tichinzwa kuti zvinenge zvichifamba sei zvamuri kuita kunew jersey kunew york area kwamuri uko
tinotenda imi mati panguva ino iyi
zvakanaka vateereri ndinokutendai kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chatanga tichikurukura nehanzvadzi yangu Fiona pano manzwa zvavari kuita nekwavari kuenda tosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera kwanhasi togumira pano anokuonekai nemufaro ndini Evans Dzininga ndiri muWashington DC.
Dambudziko rekushemeka kwemari rave pedyo nekugadziriswa sezvo hurumende yeBritain kuburikidza nesangano renyika rinoona nezvebudiriro reCDC rakapa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni zana kana kuti 100 million. Aya ndiwo mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro apo vaiita musangano kuManicaland vachitsvaga rutsigiro. Asi CDC yakabuda pachena kuti mari iyi haisi yekubatsira vanhuwo zvavo asi kuti ndeyekubatsira makambani emunyika ari kutatarika. CDC inoti mari iyi ichaendeswa kuStandard Chartered Bank ichatsvaga makambani achabatsirwa. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura nezuro.
Iko zvino izvi tatine nhamo yekuti mishonga yedu yanga yakuita mishoma nokushaya foreign currency asi mufunge. Patakaita inauguration yedu muna November uyu Prime Minister wekuBritain pasina kupera 1 hour akatumira envoy yake kuzondiona ndikati hako zvino wakuzondiona zvako ndinongova ndega ndina cabinet ugovuya ndava necabinet saka so far atumira 2 others 3 envoys saka taakutaudzana nemaBritish. Sondorino nomusiwe chipiri vakatipa $100 million kutibatsirike panyaya yedu yecash mukati menyika tine imwe zvakare yatakabatsirwa iri munzira iri kuuya toda kuti nyaya yevanhu vemacash mukati menyika kumabhengi vava munaisa mari yake at least awane mari yaanokwanisa kusevenzesa iko zvino zvitodzwa kuti vari kupa $30 vari kupa $50 aiwa tatutsira imwe mari ndofunga zvichavadzirika kuti mari ti kwirirei kupa vanhu nokuti mari iyi isa hatikwanisi kuiita print dene tatazotichasvika patichadzokera kuva nemari yedu yezimbabwe yedu yatinenge tinayo yakatsigirwa nema assets atiri kuunganidza katasvika ipapo then we are able to print enough money to match the economy of our country tichasvika ipapo.
Ayo mashoko avaMnangagwa vachitaura kuManicaland nezuro. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti zviri kutaurwa navaMnangagwa ndezvemugodzi matsuro.
Chekutanga tinofanira kuadressa chakambokodza kuti tishote mari muno muZimbabwe. Pakapera hurumende yembatanidzwa yavanga ina vatsvangirai navamugabe ndakasiya inini saminister of finance mune $6.5 billion munoye ukaikuti up until 2015 munhu waingopinda pa ATM utora $300, utora $500, utora $1,000. Zvinoendera unoone mari yavo. So the first thing is, let's put my break panyaya yekudya mari kunge tiri kudya musongo wemusana. Let's have fiscal discipline. Number two, chiri kuita kuti vanhu vasaise mari mabhengu inyaya yeconfidence. So kana vasina confidence, vanoisa mari dzavo mupiro, vanoisa mari dzavo muhozi, vanoisa mari dzavo mutswanda. Kana vari vakadzi, vanobva vasungira mari yavo mudzimbo dzavo dzakasiyana siyana. So mari yoshaika munyika because hapana confidence. Chechitatu, we have to generate foreign currency. So tinofanira kuproducer tichi exporter. Iko zvino makambani zvedu ari kuoperator on the basis of 15% capacity. Maindustry akavharwa kunga kwomwedzi kwachinja hurumende marinouya takambozviita muna 2009. Pandakapinda muhurumende 16 February 2000, mami ne 4 million. But by June, tangatani 1 billion. By the end of the year, tatani 1.8. By the time patakazopedza basa, tatani $6.5 billion. It's a trust issue, it's a confidence issue, it's a competence issue, and it's a transparency issue.
Vaimbova gurukota rezvoupfumi vatendai biti vari parunare muHarare. Iko zvino tokuchipai chirongwa chinotariswa chinotarisa zvinoitwa nevechitendero chatinopakurirwa natanonoka wande westudio 7.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodipa simba.
Manero akanaka vatereri, ini ndini tanonoka wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tiri kutandara na Sheikh Henry Balakazi, vanove iwo Secretary General we Supreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe.
Ndinoku kwazisai nekwaziso kwevaprofita vose ichiti kwamuri mose assalamu alaikum. Rugare nenyasha dzamwari ngazvive kwamuri mose. Tinorumbidza musiki nenguva ino yatawana yekuti tidzidzisani zvakanangana nechitendero chedu cheislamu panguva ino. Muchidimbu chitendero chedu cheislamu chitendero chinoumbwa nemabazi anokwana kuita iwo mashanu. Chekutanga kutenda kuna mwari mumwe chete nekudayira mirayiro yese yatinopuwa namwari, uye tichigashira vatumwa vese tichigashira mutumwa wamwari wekupedzisira Muhammad rugare nenyasha ngazvive zviri kwaari. Chepiri, tinenge tichirovekedzwa kunamata kashanu pazuva yatinoti swalamu mutauro wechiarabhu. Tine minamati yatinoita kubva makuseni kusvika mazuva rodoka panguva dzakasiyana, kari kashanu pazuva. Chetatu, chinovaka chitendero chedu cheislamu kutsanya. Kutsanya kwatinoita mumwedzi weramadhani unova mwedzi ndo watasvikawo. Chechina, tine yatinoti zvakati, zvinova zvipo zvatinopa kune vanotambura. Zvinorovekedzwa kune vese vanowana kuti vabatsire vanotambura. Chekupedzisira, tine yatinoti haji, inova bandiko ratinozadzisa kubudikidza nekushanya kuimba yamwari iri kumaka, zvatinoita kamwe chete kune anenge achikwanisa kuti uzviite at least kamwe chete mukurarama kwako, ndo yatinoti haji.
Saka nguva ino inorevei?
So panguva yatiri inoyi tiri panguva yatatarisana nemukana watakapiwa namwari wekuzadzisa rimwe remabandiko mashanu anoumba chitendero cheislamu, rinova bandiko rekutsanya kana kuti swaum pamutauro wechiarabhu. So kutsanya uku ndo kwatinenge tichiita mumwedzi weramadhani ichizopedzawo muna June, pakati paJune.
Chinangwa chihombe apa ndechei?
Chinangwa chihombe ndechekuti mukurarama kwedu tinofanira kunge nguva nenguva tichidayira mirayiro yamwari, tichisvika pedyo namwari, tichiva nekutya mwari mukurarama kwedu. Patinenge tichitsanya apa, tiri kutsanya nenzira yekuti isusu tinotsanya mashoko atinotaura, tinotsanya zvatinofunga mupfungwa dzedu zviri mumwoyo, kuti pakupera kwezuva munhu unge uri munhu akachena. Islamu iri mukurarama kwatinoita.
Pane panombosangana here chimuslim nechikristu?
Tinosangana mune zvakawanda, nekuti tinotenda mumaprofita vamwe chete. MaMuslims tinotenda muna Jesu Kristu, zvinoite pezvo nemamuslims patinozoita setasiyana nepekuti matendero edu atinoita mune vamwe vemaprofita kuda zvimwe zvinosiyana tingape semuenzaniso kuti isu tichitarisa Jesu tinomuona ari mutumwa wamwari mumwe wevatumwa vakatikoshera pane dzidziso yavakapiwa kuti vauye nayo kwatiri yatinotevera asi muchikristu dzimweni vamwe vacho vanozoenda estate further kutora Jesu semunhu anonamatwa isusu tichiti aiwa anonamatwa ndimwari musiki akatuma Jesu neshoko asi muzvizhinji zvakawanda tinofanana mukuita mukukurudzira mabasa akanaka kugarisana mune zvakanaka murunyararo tinofanana mune zvakawanda zvese izvozvi daira mirayiro kana mitemo yegumiya tinowirirana mukuita
vabharakani mashoko enyu okupedzisira kuvateereri
tinokurudzira kuti ngatigashiranei sezvatiri kana takagara munyika tiri vezvitendero zvakasiyana siyana ngatiremekedzei vezvimwe zvitendero ngatisasvike pakuti unovenga nekuda kwekuti munhu ane matendero aanoita akasiyana neako chatinokuda ndechekuti isusu vezvitendero zvingave zvakasiyana siyana ngatinge tichinamatira runyararo isusu muno uno mwedzi weramadhani tichangewo tichinamatira nyika yedu tichitakatarisana nenguva yatiri kusvika pamberi pachange pachiitwa sarudzo kuti sarudzo ngadziitike munyika medu muri nyararo mwari ngavaropafadze uye ngavape gwara rekuti richaisa rudo pakati pedu zvitipe pundutso nyika yedu ienderere mberi tichirarama tichinamata mwari wedu tichifara tichidanana sevana vezimbabwe uye zvive muenzaniso uchaenda pasi rese vamwe vakopewo tsika dzedu dzakanaka dzatinenge taita muno muzimbabwe kubudikidza nekutya mwari nekudayira mirayiro yamwari yavanotipa nemashoko iwaya ndinoti mwari ngaagashire uye ndinotenda
vateereri nemashoko iwayo anobva kuna Sheikh Henry Balakazi munyori mukuru wesupreme council of islamic affairs muzimbabwe tinoti ndipo pagumira chirongwa chedu chezvechitendero nhasi ndinoimba munenge muinesu zvekare svondo rinouya apo tichikuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndichikusaisai nomufaro ndiri muwashington dc
Munhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League, Marvelous Mhlanganyawo weStudio 7 abata muzi wetu Hadebe anongorora mitambo. Neurombo ezvinei zvabuda mitambo yatambwa nhasi. Highlanders 0, Capes United 0, Dynamo 0, FC Platinum 2, kuchiti Chapungu yarowa Shabani 1-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misero yenhau zvakare. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa yaita sarudzo dzemaprimary elections nhasi munzvimbo dzakasiyana-siyana asi kune vamwe vanga vachigunun'una kuti hazvina kufamba zvakanaka asi vamwewo vachiti zvafamba zvakanaka mapato ezvematongerwo enyika okurudzira mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo kwete kuda kumirira kuzosunga vanhu kana sarudzo dzapera tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi uye tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani kana muchida kupinda kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti musare zvakanaka vateereri ndokusiyai minasta ndekiye muhlanga munhau dzeisindebele
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.